Manera kana kamuri ya Zimbabwe, ino yi Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tunosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri ndira 26, 2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Veruzhinji vokurudzirwa kuti vagare vakangwarira kuchirwere cheCOVID-19. Kusarongeka kuri muhurumende kwoita kuti vatori venhau vasungirwe kushaya makadhi ekushandisa gore rino. Vamwe vanhu voramba kubva munzvimbo dzavagere kunyange hazvo vari panjodzi yekuyeredzwa nemafashamu emvura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vafa neCOVID-19 munyika hwakasvika pachiuru nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 1075 mushure mekufa kwevamwe makumi manomwe kana kuti 70 pakati pemusi wechishanu chapfuura kusvika nezuro wakare. Dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawanda vakafa neCOVID-19 vanosvika makumi mana nevasere. Pavanhu ava makumi maviri vakafa mumazuva adarika uye makumi maviri nevasere vakafa pakati pemusi wechishanu 22 ndira nemusi wesvondo 24 ndira gore rino. Dunhu reManicaland riri kutevera mumashure nevanhu vapfumbamwe vakafa nezuro wakare kuchitevera dunhu reBulawayo iro rine vanhu vatanhatu. Dunhu reMidlands rine vanhu vatatu, Mashonaland East vanhu vaviri, kuchitiwo matunhu emasvingo neMashonaland Central aine munhu mumwe chete padunhu. Matunhu eMashonaland West, Matabeleland North neMatabeleland South haana munhu akafa nezuro. Uwandu hwevanhu vakabatwa neCOVID-19 kusvika nezuro hwakasvika pazviuru makumi matatu nechimwe zvine mazana matanhatu nemakumi mana nevatanhatu kana kuti 31,646. Vanhu vapona vakasvika pazviuru makumi maviri nezviviri zvine mazana masere nemakumi manomwe nevanomwe kana kuti 22,877. Vanhu vachiri kurwara neCOVID-19 vakasvika pazviuru zvinomwe nemazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe nevana kana kuti 7,694. Nyanzvi mune zveutano uye vari mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa neCOVID-19 kunofanira kuita kuti vanhu vaone munhu wese seane chirwere ichi kuitira kuzvidzivirira zvakasimba.
Ndinodaira kuti huwandu hwevanhu vari kufa pari zvino nekuda kwechirwere cheCOVID-19 zvinotiratidza uye nekutidzidzisa kuti pari zvino izvi ungave uri muHarare, ungave uri kuBulawayo, ungave uri papi zvako muno muZimbabwe, chero munhu wawakufanirwa kumuona semunhu ane COVID-19. Pachirungu vanoti every person now anofanirwa kuita yatinoti COVID-19 suspect.
Zvinoratidza chii iko kukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa neCOVID-19 pamwe nekufa?
Dambudziko ratanga tichimbotaura riya rekutesta, rekuti Zimbabwe haina kapasiti yekutesta vanhu vakawanda. Iye zvino izvi zvaakutiratidza kufa kuri kuita vanhu, kuti vanhu vanogona kunge vaine chirwere cheCOVID-19 munyika medu, huwandu hwavo hwakatowandisa panema cases kana kuti panamba dzatinoudzwa pazuva nezuva nehurumende zvichirevawo izvozvo kuti nekuda kwekuti testing capacity yedu iri low vanhu tingati vari kurwara kana kuti vamwe vari kufa nechirwere checovid-19 hazvisi kuenderana nemastatistics atanga tiinawo saka dambudziko redu iguru zvoreva izvo kuti veruzhinji tafanirwa kungwarira zvakanyanyisa nekuda kwekuti chero mumwe nemumwe wauri kusangana naye wauri kupesana naye waungave uchigara naye kana kusevenza naye wava kutofanirwa kumuona nekumutarisa semunhu ane chirwere checovid-19
muri kuona here hurumende iri kutirimuka kuti inge ichitora matanho kana kusimbisa matanho aripo nechekare
zvatiri kuona pane zvinoizvi ndezvekuti muhurumende mapinda kutya kwakanyanyisa apo takatanga kurasikirwa neupenyu nemakurukota ehurumende nevamwe vakuru vakuru vemuhurumende asi kutya uku hakusi kuratidzika pagraund maringe nemabasa ekukunda kana kurwisa chirwere ichi handizivi kuti kutya uku kwaita kuti vazhinji vavo vabva vati pfochopfocho kutiza kana kubva mudhorobha vachienda kumapurazi kwavo nekumamisha pozosara pasisina munhu akukoordinata maprograms ecovid-19 muno munyika asi chatiri kungoona kutya kwapinda muvakuru vedu sezvo iye zvino izvi chirwere ichi chakusvesvedzera kune ivo vakuru vakuru vacho vemuno munyika asi tikatarisa pamabasa ari pagiraundi ekurwisana nechirwere hapana chikuru chatichanyanyochinja chinoratidza kuti hurumende yakuona kuti chirwere ichi chinenge chakuda kuti
vanga vari nyanzvi mune zveutano uye vari mukuru vesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vachitaura nestudio 7 vari parunare muHarare. Pasi rose Johns Hopkins University inoti chirwere checovid-19 chabata vanhu vanodarika mamiriyoni zana nemazana matatu ezviuru kana kuti vadarika 100,300,000 uye vanhu vafa nechirwere ichi vadarikawo mamiriyoni maviri nezana nemakumi mashanu ezviuru kana kuti vadarika 2,150,000. America iyo ine vanhu vakawandisa vavhiringwa nechirwere ichi yarasikirwa nevanhu vanodarika mazana mana nemakumi matatu ezviuru kana kuti vadarika 430,000 uye vabatwa nechirwere ichi muamerica chete vadarikawo mamiriyoni makumi maviri nemashanu kana kuti vadarika 25,000,000. Vanhu vapora munyika iyi vadarika mamiriyoni gumi nemashanu kana kuti vadarika 15,000,000. Masangano evatori venhau anoti haasi kufara nekusungwa kwevatori venhau vari kuwanikwa vasina magwaro ekuita basa ravo gore rino. Izvi zviri kuitika zvisinei kuti hurumende yakaziviswa nezvekunonoka kupiwa kwevatori venhau makadhi avo ebasa gore rino. Godwin Mangudla anoti panyaya inotevera.
Mutori wenhau tinotenda Samukange ambosungwa nhasi nemapurisa ange ari paroadblock yepa Warren Park achipomerwa mhosva yekushandisa kadhi rake rebasa regore rapera. Asi Samukange azoregedzwa mushure mekunge mapurisa aya audzwa nevakuru vavo kuti vatori venhau vane kodzero yekuramba vachishandisa matsamba avo a2019 na2020. Zvaitika kuna Samukange zvakaitika zvakare nezuro kukwekwe apo mapurisa akasunga mutori wenhau Michael Magoronga ari pabasa rekutora mifananidzo muguta iri. Mapurisa aya akampomera mhosva yekushandisa rezinesi rake rebasa ra2020. Magoronga akachengetwa pakamba yekwekwe Central akazoburuswa mushure mekunge mapurisa aiva amusunga ataura nevakuru vavo. Sangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe rashora kuita kwemapurisa richiti izvi zviri kuitika mushure mekunge ranyorera kumukuru wemapurisa richimuzivisa nezvedambudziko rekunonoka kupiwa matsamba ebasa kwevatori venhau neZimbabwe Media Commission kana kuti ZMC. Mukuru wemisa Zimbabwe vatavani mwoyo vati haisi mhosva yevatapi venhau vachiti ZMC yakatotaura kuti bazi rezvekuburiswa kumashoko ndiro rakanonoka kuzivisa mugwaro rehurumende mari dzinobhadharwa nevatori venhau kuti vapiwe matsamba ebasa. Izvi zvakaitwa musi wechishanu chapfuura. Vamwoyo vati kutambudzwa kuri kuitwa vatori venhau kwave kuda kuti ZMC ironge kupa matsamba anoshanda kwenguva yakareba kwete egore avari ku pa
nenyaya yekuti zvimhinga mupinyu zvekuramba zvisitasangana nevatapi venhau ninye kuti maresinesi anokurumidza respire ngavatarise kuti tofambisa sei kupiwa maresinesi kuatape nawo yatinoti iyo muchirumbi rethinking accreditation kuti vachitanga kutarisa mwaka inotari inobvira pamakore maviri kusvika makore mashanu munhu ane chitambi chisina kunge chaexpire.
Mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vati wazvina kunaka kushungurudza vatori venhau vachiti ZMC inofanira kupedzerana nemapurisa nebazi rezvekuburiswa kwemashoko kuti izvi zvisarambe zvichiitika.
Zvanga zvakakodzera ndezvekuti maringe nenyaya iyoyo yepublication yegazeti iyoyo veZMC vataure nemapurisa kuti hongu ndo zvataita, asi tokumbirawo kuti mumbopa mukana wokuti wechinguva chakati chakati apo tichitarisira kuti tinenge tanyora majournalist amaakreditor.
Zvichakadai, sachigaro weZMC Professor Rubima Goshongwe vaudza Studio 7 kuti zvaitika izvi hazvifaniri kuitika sezvo mapurisa akaziviswa nezvedambudziko range riripo rekunonoka kupa matsamba egore rino kuvatapi venhau.
Zviri kuitika zvinogona kunge zviri kuti zvopamwe kune vamwe vanenge vasina vasiri acquainted nemamiriro akaita zvinotomwa unotomboona press statement yedu kana utomboinzwa kana kuerenga. Saka iwo mumusoro mawanenge vachingoti 2021.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vatiwo vatoshamisika nezviri kuitika vachiti vakuru vakuru vemapurisa mumatunhu ese munyika vakaziviswa nezvenyaya iyi. Vatiwo vachaongorora kuti chii chakaitika panyaya yevatori venhau vaviri ava.
Saka majournalist vari kushandisa mapress cards a2019 na2020, saka achiri valid SAO and we received communication from Zimbabwe Media Commission. So those isolated incidents dziri kuitika idzodzi will address them.
Vatori venhau vari kushandisa matsamba a2020 uye vamwe vari kushandisa a2019 sezvo ZMC yakatadza kuvapa matsamba a2020 mushure mekutanga kwedenda recovid-19. Mune imwe nyaya, chikumbiro chemutevedzeri wasach Garo MDC Alliance uye vari mumiriri weZengeza West mudare National Assembly vaJob Scala chekuti vatongwe vachibva kumba panyaya yavari kupomerwa yekufambisa manyepo pamadande mutande chatadza kunzikwa nhasi kudarire pamusoro sezvo vachuchusi vati vange vasina kugadzirira. Gweta ravaScala vaJeremiah Bhamu vati nyaya iyi yave kuzonzikwa mangwana. VaScala vakanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nedare ramagistrate. VaScala vari kupomerwa mhosva imwe chete nemutauri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere avo vakaburiswa mujeri svondo rapera mushure mokubvisa zvirugumi zvemadhora emunose mari yechibatiso. Mutori wenhau Hopewell Chingono uyo ari kupomerwa mhosva yakafanana nevaviri ava akanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nedare ramagistrate uye akakwidza chikumbiro chake kudare repamusoro iro risati rapa mutongo waro panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Apo nzvimbo dzakawanda munyika yose dzatarisana nemafashamu emvura, hurumende inoti yave kusangana nerimwe dambudziko revamwe vagari vari kuramba kubva pavagere kunyange vari munjodzi yekuyeredzwa nemvura. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vanhu vari kuramba kutamiswa asi vasangana nedambudziko rekuyeredzwa nemvura ndevari kumahombekombe kwedhamu guru mukati renyika reTugwi Mukosi mumasvingo. Akandike kutanga dhamu iri richizarisa nemvura kubvaza rakapedza kuvakwa. Vachinyora batandemudande ravo reTwitter, munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Manik Mangwana vanoti nekuda kwekuti mvura yakatanga kufachukira nemusi wemugovera mudhamu iri, hurumende yakakumbira mhuri dziri kumahombekombe kuti dzimbotama misha yadzo. Asi pamhuri mazana masere zana nemakumi maviri neina ndidzo dzakaratidza chido chekumbotama kubva muwa 22 dzichienda kwakakwirira. Mukuru webazi reCivil Protection Unity CPU kumasvingo vajeta sakupwanya vatsinhira mashoko ava Mangwana.
Inobva kabek dhamu rinati ratopera pakamboita mafashano, saka people are involved. We actually compensated nehurumende vakaenda kuChingwizi but then went back into the basin. Saka challenges. Saka we are trying to engage all our resources. Kuti wanzwisise kuti yaiyakamira sei. But what others are saying, and we understand them. What would Bodo is COVID if I think this is Masenda and I would rather move in with relatives.
Pamela Garua Ruma Wad Mashane Kwachivini Masungo South, Bowser Studio 7, Kutivaru Chira Baton Dendare COVID-19, says Varku and Samun Zimboyavano, Garaga Wandisa, Uevano Tio, Varu Chira Kuraski one is four Zavo, Pamunegus in Sawchinquizi, says a gambo to Avamuna 2014. Nyayagusia Makua Ea Mazavo. Ukita uguti, vamwe masade kutama, mumwe mugaro kwa sese kwa chivi, adaku zikama nekuti vashindi chete, neushikira uzoshungurudzwa, ati iye arikuramba kutama, nekuti anozogona kutadza kuzodzoka pamusha wake.
Isu siwa gari wemu advice muno mtuko na nyaya kufiswa kuna kuhisiri nyaya kana kachasuchasu na uti tikatari sapani wangu wakambo visiwa kuna kumsoro kuna nasunga kwa chivi wajinzi vahindi vahituwe relocator wana compensation ya waka wana kana chivi plus isu kutizie makuwe mwuri tedua asuviri istoda uti iyo vatira ati zenzimbo ya wanda kutisa first toe wona toe wona futu utipano rimikaere wotu titakura sports edu wotu pao compensation ipa potinga wili ya na akwete kungwenda zumaitua ndakuita watu pumira nazo
vasakupanya vati hurumende irikuramba ichipinda muvagari kubudikidza nemadziseni masabhuku vachitaura navo kuti vanzwisise vati pari zvino muri makumi mashanu dzakabviswa dzichiiswa kunzvimbo dzakakwirira dziri pazvikoro nepamunzvimbo dzemabhizimusi mutauriri webazi rezvemvura rezinwa amai Majore Munyonga vati vari kuramba vachishanda nemamwe mapazi ehurumende kupa vanhu chenjedzo
zvichitevera kuwanda kwemvura iri kupinda mudhamu redu Tugwi Mukosi isu vezinwa sebazi rinoona nezvemvura tiri kushanda nemapazi akawanda akasiyana siyana ehurumende kuti tichenjedze vagari vose vanogona kukanganiswa nekuwanda kwemvura mudhamu redu reTugwi Mukosi tiri kushanda neve Civil Protection Unit pamwe chete nePDC yekumasvingo pamwe chete ne ministry ye local government
dunhu remasvingo handiro chete rasangana nedambudziko remafashamu kumanikaland kuchipinge nechimanimani zvinhu hazvina kumirawo zvakanaka sezvo zvivakwa zviri kuparadzwa nemvura muHarare vanhu vari kutamiswa kubudiriro nekuchitungwiza nekuda kwemafashamu emvura mugwagwa weshirugumanda mahwe wakaparadzwa nemvura uye zvinhu hazvina kumira zvakanaka kutivira vadzimu Ward 4 Bed Bridge dzimba zhinji dzazara mvura sezvo kuri kuramba kuchinaya ndakamirira Studio 7 masvingo ndini Godfrey Mutimba.
Vanhu vakawanda vari kutevera zviri kuitika muAmerica vanoti vari kufara nemafambisirwo ari kuitwa zvinhu nemutungamiri mutsva weAmerica vaJoe Biden ava vakadzika mutemo wekuti vashandi vese vehurumende vapfeke mamaski mumahofisi ehurumende izvo zvichabatsira mukurwisa denda recovid-19. Chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica vaDavid Siamponda vanoti vari kufadzwa zvakare neurongwa hwavaBiden hwekuti nhomba yecovid-19 ibaiwe vanhu vakawanda pasi peurongwa hwavo hwekuti vanhu mamiriyoni zana vange vabayiwa nhomba yecovid-19 panosvitsa vaBiden mazuva zana vari muhofisi. VaSiamponda vanoti danho rekusvitsa kumapepa ekuti vaimbove mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vatongwe nedare reSenate vachipomerwa mhosva yekupesvedzera vatsigiri vavo kuti vaite mhirizhonga kuUS Capitol inyaya yakanaka sezvo ichisimbisa utongi wejekerere. Ngatinzwe huri kureva vaita naMavelas Mushanganya uye weStudio 7.
Ini ndiri kuona zvakajeka kutaura kunoku panguva inoyi vaBiden vakwanisa kuita chese changa chakatarisirwa mumazuva mashoma shoma vapinda iwaya kuti vange vachiita semutungamiriri weUnited States of America. VaBiden mukatarisa mukutaura kwavo kana kuti mashoko avakatura vakataura ivo kuti vari kuda kunge vari president wenyika yese. And izvozvo vakazvigona pakuti mukatarisa kuti zvavaita so far zvokuratidza kuti vari kusvitsa ruoko rwavo even kuvatsigiri vaformer president Donald Trump. Mukatarisawo zvekare even gurukota ravo riri kucheya committee ine zvokuita nefinance Varuku tariso zvekare zvinyunyuto nekutya kukubata ma supporters kana kuti vatsigiri va Trump vachitora zvinyunyuto zvavo vachizviisa mubumbiro rezvinhu zvavari kuda kuti vabatsire nazvo nyika. Saka sekuona kwangu vari kukwanisa kubatanidza nyika pari zvino.
Tinoona pane zvirongwa zvavakatara nyanya panyaya yekurwisa COVID-19 nenyaya yehupfumi. Munozvipiwa sei izvi?
Ini ndiri kuona zvirongwa izvi zviri zvirongwa zvinobatika uye zvinobudirira. Nekuti denda reCOVID tikaritarisa muhurumende yadarika, chinhu changasinganyatsokupiwa yangati kukosheswa kwakanyanya. Asi sine kupinda kwaBiden muri kuona kuti even mimwe mitemo yacho yatoshanduka. Kana wakupinda izvozvo mumahofisisi ehurumende, kwese kwaungave uri unosungirwa kunge wakapfeka maski. Zvinhu zvaive izvozvo zvisingawanike muhurumende yadarika. Saka muchaona kuti kukoshesa kwavari kuita denda reCOVID kuri pamberi uye kwakanyanya kudarika zvaiitwa munguva yapfuura. Uye hurongwa hwevaccine muchaona kuti huri kufambiswa zvakasimba uye nespeed yatingati yakati wedzerei kudarika zvatanga tiri kuona pamazuva adarika.
Tinoona nezuroma neru takaona mapepa ekuti vaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vawanikwe ivo vachiitwa impeachment achisvitswa kudare resenate. Zvinoreve izvi?
Zvinoda kungoitaura chete ndezvokuti democracy kana kuti mitemo yenyika inofanira kunge ichicherechedzwa nemunhu wose. And ichi chikuru kunzi impeachment iyoyo yabudirira uchava mucherechedzo kunyika dzese kuti hakuna mutungamiriri nyika anofanira kuunganidza vatsigiri vake kuti vange vachipandukira hurumende.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaJeft Siampondo vachitaura vari parunare vari kuMinnesota muAmerica naMavelas Musanganya weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Nengo dzeparamende muSomalia dziri kuda kuti mutungamiri wenyika iyi vaMohamed Abdullahi Farmajo vatsanangure zviri kuitika zvichitevera kubuda kwemashoko anoti mauto emuSomalia akatumwa kweEritrea kunodzidzisa mauto emunyika iyi ari kupinda muhondo muchivande, mamwe achiurayiwa muhondo iri pakati peEthiopia nevanhu vedunhu reTigray. Ofisi yavaFarmajo yaramba mashoko aya. Kambani yemotokari yekuFinland inoita zvematekisi anofamba nemagetsi muKenya yeNopia Ride inoti ichawedzera nezvikamu mazana matatu kubva muzana matekisi ayo kuti ashandiswe muguta reNairobi gore rino. Kambani iyi inoti zvichadzikisa zvikuru hutsi muguta iri unobva mumotokari dzinoshandiswa muNairobi. Nyanzvi munyaya dzezve nezvakatikomberedza dzinoti kushandiswa kwemotokari dzinofamba nemagetsi kunodzikisa zvikuru kusvibiswa kwemweya unofemwa nevanhu. Vanhu vakawanda vari kutambira kunaya kwemvura mwaka uno sezvo ivhu riri iro musimboti wehupfumi hweZimbabwe. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kurima kunowanisa mabasa vanhu vari pakati pemakumi matanhatu nemakumi manomwe kubva muzana kana kuti 60-70%, asiwo mvura ikawandisa inogonawo kukanganisa upfumi. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Kurima ndiko kunopawo vema industry zvavanoshandisa zvinosvika zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kana kuti 60%. Pane zvakawanda zvinotengeswa neZimbabwe kunze kwenyika zvinosvika zvikamu makumi mana kubva muzana kana kuti 40% zvinobva mukurima. Izvi zvakakosha nekuti zvinounza munyika mari yekunze inodiwa mukusimudzira upfumi hwenyika. Kurima kunounzawo zvikamu gumi nezvinomwe muupfumi kana kuti 17% GDP. Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanoti kunaya kwemvura kwakanaka asi kune matambudziko.
Yekumwa mvura yanga yavashoma uye gohwo richaitawo zviri nani. Varimi vari kufara nekunaya kwaita mvura uko. Asi nerimwe divi kunaya kwaita mvura kwaratidza kuti hatina kugadzirira. Zvikuru sei takatarisa kuti vanhu vanovaka mumatoro uye vanhu vanowirwa nematambudziko zvikuru sei emafashamu nemacyclone maviri adarika nekumana kwedu kunoku havasati vawana rubatsiro rwakakwana. Vanhu vose ivavo vaparadzirwa misha yavo vachada kuti vawane rubatsiro kubva kuhurumende.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vanotiwo kunaya zvakanaka kwemvura kwakanakira nyika.
Nekuti ruzhinji rwenyika runowana kurarama kubva kuzvirima. Ndingangoti 60% yeruzhinji rwenyika kunowana mabasa mukati mekurima, kureva kuti Zimbabwe iagro-based economy. Then makore apfuura maviri vana veZimbabwe vanodarika 8 million vakawirwa nedambudziko renzara nekuda kwekuti vakakohwa zvisingakwani kuti zvikwanise mwaka wese. Saka kunayawo kwemvura kwakanakira mamiriro eupfumi nekuti vanhu vanokwanisa kuwana mari dzekuzoti vatenge zvimwe zvinhu zvinovapa kurarama. Kureva kuti maguta iwaya anoita kuti mitengo yezvinhu zvikuru sei chikafu mukati menyika inge uchidzikira. Tinochengeta mari yekunze senyika nekuti chikafu tinenge tiinacho munomu. But zvisineiwo kuwanda kwemvura kunounza mafashamu aya anouraya. Ndingangoti vana veZimbabwe njodzi dzinowanda. Dzimba, zvipatara, migwagwa, mabhiriji netambo dzemagetsi zvinova zvinoda mari yakawanda kuti zvigadziriswe kana kuti zvimutsiridzwe. Iro rinova dambudziko kuhurumende nekuti mari iyoyo inenge isipo pari zvino.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaProsper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanotiwo
da kutenda mwari nemvura yataona yanga ichinaya. Of course yakazowandisa zvakare inogona kukanganisa gowo. Takawane a good rainfall season. Zvichabatsira kuti agricultural sector yedu ivandudzike, ipundutsike. Yakawandudzika zvinoitawo zvakare kuti ikonomi yedu ikwanise kunge ichikwirira.
Ko, panyaya yechirwere cheCOVID-19, Dr. Chitambara vanopindura.
Of course, the second wave yeCOVID-19 ichakanganisawo zvakare upfumi hwedu.
Gurukota rezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti vanotarisira kuti upfumi hwenyika hukure gore rino nezvikamu zvinodarika zvinomwe kubva muzana kana kuti 7.4%. Zvikuru nenyaya yekuti nyika iri kutarisira gohwo rakanaka. Asi vaChitambara vanoti
handioni tichisvika kunana 7%, probably tinenge tiri kunana 3, kunana 4%. Zvichidipenda nekuti mvura mwaka wedu wapera sei.
Nyaya yekuti mvura yava kuwandisa mune mamwe matunhu yave kukanganisawo gohwo, kunyange hazvo varimi vakawanda vari kuti vari kutarisira kukohwa pakuru. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu. Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zveLive Talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Chirongwa chedi connection na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Veruzhinji vokurudzirwa kuti vagare vakangwarira kuchirwere cheCOVID-19. Kusarongeka kuri muhurumende kwoita kuti vatori venhau vasungirwe kushaya makadhi ekushandisa gore rino. Vamwe vanhu voramba kubva munzvimbo dzavagere kunyange hazvo vari panjodzi yekuyeredzwa nemafashamu emvura. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku izika.